hatina kumisa takati timboti zororei ndichana nekuti anozorora ndiari uchasimudzira rwendo tikati pazvirungu taka takasuspenda strike takati timboti zororei paive paitika mhingampinyi dzakawanda vanhu varaidzi vanga vakuvhikitimaizwa panga pane mashoko akawanda saka takati ngatimbodzokere kumashure tiongorore kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei ndokuchizosangana naminista nemakurukota evamwe hurumende nevakuru vepublic service commission ndokuwirirana kuti tichasangana svondo rino asi nhasi wachina musangano usati waitwa zvinova chinhu zvinoratidza kuti zvese zvakaitwa izvi zvakaitwa in bad faith government haina kuita zvinhu zvese zvaiita in good faith zvinoratidza kuti tagara tichingodzira nematsotsi chavaita kuti vanhu vadzokere kuzvikoro vaite international image recorrect kuna kuti vanzi kuzibavwa zvinhu zvakanaka asi vachiratidza kuti vakatikanganisira zvinhu zvedu ende hapana chabuda pane zvatanga tichitirai kuti titaure navo asi chiripo ndechekuti iye zvino izvi nhaurirano dzacho hazisati dzaitwa asi tsamba takanyora tivarekuchidza kuti zvatakawirirana zviya ngatiite izvozvo takamirira nhaurirano idzodzo zviri pachena kuti vatotanga kuvhikitimaiza mamembers edu vakuzunzai kuno mazita nemaadhiresi ekudzimba mafoni number zvatia tisingatarisi nepamusana pau zvinoratidza kuti vanhu vatikudzira navava vanhu vatongori neutsinye nakudhara
saka matanho amakutora ndeapi tichiona kuti nhasi musi wechina svondo ratopera iri
chiripo ndechekuti hapana chinonetsa kana tikanzi ngatisangane nhasi natwovu yeemu kana natuyeemu tinosangana nepamusana pakuti isu tiri vanhu vanoti anytime tinogona kusangana totsvaga solution nekuti chiripo ndechekuti tiwane solution chekutanga ndechekuti taakuchisangana semasangano ese nofunga kuti panopera zuva ranhasi ndichanga ndakurudzira masangano echekuti tisangane mangwana kana takwanisa kudaro totiratidza hurumende yedu kana rwendo ruya rwakanga tambotambozorora panapa tongorusimudzira futi kubva mande kana chuze kuendera mberi nepamusana pakuti chiripo ndechekuti hurumende yaakuda kuti vashandi vapandukire maunion nepamusana pekuti vanhu vanenge vaine masystems ari correct anogona avanogona kuabhuza enezvo vashandi vakawanda yakuti maunion akatitengesa asi hapana ari kutarisa kuti chokwadi ndechekuti dai tisina kumira ipapo apo vanhu vakawanda vangadai vatodzingwa kumabasa
asi hurumende iri kuteverawo here zvivimbiso zvayakakupai pamakambogara pasi svondo rapera
sofa hapana kana chimwe chete chataona ndozvari kutaura kuti vanga vachiita zvinhu in very bad faith they did everything in bad faith ende kuratidza kuti havasi serious theyhave ignored us completely hapana kana effort yekumbotiingenjawo kuti vavedue zvinhu zvakabira papi takadii takadii nepamusana po taaida kuti vanzi varaidza vadzokera kuchikoro varaidzi vadzokera kuchikoro vakuti vavhictimiza vari ikoko kunotsidzirwa nemahofisero vari kuotsidzirwa kunotsidzirwa nemaiti vakutsidzirwa nemaiti kuri kufambwa muzvikoro nemota dzisina manhamba pureti vari kungofamba kureva kuti ticha ndiye atoparumana nzombe kuti uku ane nhamo uku ari kudzvanyirirwa
mi mune tarisiro here yekuti munge muchienda kune mamwe mapazi ehurumende akaita sebazi rezvevashandi
iye nezvi tanga tawirirana kuti tanyora tsamba dzirikuenda kupalamendi nepamusana potobhiliva kuti paramendi is a very necessary and critical arm nekuti panenge pachiitika zvese zviri kuitika izvi tikaendawo kupalamendi vagona kunzwisa zvatiri kutaura nepamusana pekuti zvabuda pachena kuti nyaya iyo haigona kungodhiliwa nepublic service naminista chete iri todova mumakurukota ehurumende kuti apindire nepamusana pekuti tatraya executive zvaramba takuda kuenda kulegislature tikabva ipapo tienda kujudiciary